pari zvino tikutarisira chibage chakati wandei chikubva kunyika dzemexico uruguay neukraine chichava nenyanzvi dzakusvikira kubeira tiri mushishi izvozvi kuti tironge zvitima zvichaenda zvichinotora chibage ichi uyezve tikwanise kushandisa vematrucks kuti vabatsire pabasa iri
vamwe vanofunga kuti nyika dzamuri kutora chibage inyika dziri kure zvinozoita kuti mutengo wacho chibage ichi kusvitsa munyika unge uchikwira hazvizoitawo here kuti kana maakutengesawo hupfu kuvatengi vange vakuzobhadharawo mari dziri pamusoro
zimbabwe yagara ine mutengo wechibage wakakura kupfuura nyika dzose kwatikuzochiwana ichitwana nemutengo wakaderera kupfuura mutengo yechibage pari zvino saka hatitarisiri kuti chibage ichi kana kuti hunge huchikwira pamutengo ticharamba tichiedza nepesi patinogona kuti mitengo irambe yakamira pairi uyezve tikwanise kusumudza uwandu hwehupfu hunopinda mumaket kuti nyika idye gute
muri kukwanisa kupinza chibage chakadii pamwedzi kana pasvondo
takutanga izvozvi nenyanza saka tinotarisira kunge tichipinza 90,000
makambenge muine dambudziko rekuti chibage chipinde pamabhodha apo rakagadziriswa here dambudziko iri
dambudziko rakagadzirisika pari zvino basa raakufamba nyore tiri pakati izvozvi pekutaura nehurumende kuti ibvumidze mabhodha edu ashande siku nesikati kuti tikwanise kuti zvitima nevese vedzimotikari vakwanise kupinda nokukurumidza
imi muri kuchitengawo nemari patani kunze kwamuri kutenga uku
handikwanise kutaura nemutengo asi kuti ndingoti mutengo huku hausi kuzofira
muri kukwanisawo here kutenga kune vashomawo varimi vari muzimbabwe vane chibage iye zvino
aiwa uri semurimi ane chibage tiri kutenga hatisi kuregera tiri pakati izvozvi pekugadzirira kutenga chibage mwedzi mitatu mina iri kuteera apo nyika inenge yakukohwa